Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this March 5th, 2015. Welcome to the women's segment, Ngatikurukurei Madzimai, the women's roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. This is where we discuss about issues affecting women for women. Today on the Women's Roundtable, we're looking at the upcoming International Women's Day, which will be commemorated worldwide on Sunday. We're looking at the strides that have been made to promote women's issues. What are your views on the issues?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and the 4930 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8:30 p.m. But for you women out there, Thursday is your day.
Mm-hmm. We are also on the internet. You can find us on the web on www.voazimbabwe.com. Lowa www.voaindebele.com. Lowa njalo ku www.voashona.com.
Uno Zimbabwe zvizhinji zvati sandukei. Takatarisana nerubatsiro chairo chairo raipiwa madzimai 20 years ago. Zvasiyana nezvakuitika iye zvino. Iye zvino kwane zvakati wandei, rubatsiro rwakati wandei, kunyanya mudzimai ari kusangana nemhirizhonga kwatinonyanya shandira isusu vemusasa. Tinoona kuti mudzimai ari kusangana nemhirizhonga ave kukwanisa kutevedzera nyaya yake kusvikira iende kumapurisa kana achida kuti agutsikane pakutongwa kwenyaya yake kana iri nyaya inokodzera kuenda kumatare dzimhosva. Mudzimai akukwanisa zvakare kudaro. Madzimai zvakare apava nemitemo unovabatsira kuti kana vari kusangana nemhirizhonga dzakasiyana vari kugona kuti vave vanomiririrwa nemitemo iyoyo vachiona rubatsiro runoenderana nenyaya yavo. Saka zviri kuratidza kuti pari zvizhinji zvasanduka, asi madzimai vamwe vachiri kungosangana nemhirizhonga zvakadero.
Yes, there have been a number of advancements in the women's movement. If we look at the legal framework, we now have a framework that is set for women they can use and access easier than before. In Zimbabwe, we now have what we call the victim-friendly unit, where if somebody is experiencing gender-based violence, they are able to be helped by police without being stigmatized, without being ignored as before or trivialized. We see that the legal framework is one step that has changed, especially in the Zimbabwean context. Improved services now. Women can access services more than they used to do before. For instance, there are organizations that are offering direct services like our own organization, SASA. We offer direct services such as counseling. And what we have done is also to bring the counseling on the doorstep of a woman. We know that they are not empowered, economically empowered, maybe to access legal aid, to access lawyers. So if we have support, which is free, they are able to use that to utilize that support, and they can follow up on their cases if they have reported cases to the court. So we see that a number of changes have been done, and we can also see that women basically are moving towards being empowered in terms of their economic status. We have realized that our experience when we are working with women in Zimbabwe, we realize that they have been depending a lot on spouses for economic benefits, and programs going on in different sectors in the country, from government to non-government organizations, supporting women to be economically empowered. So we see that, yes, some changes.
Agasi nige leli langa, ibe lilanga letu. La pesa jenge sakona uzuri, si pume ngobune nivetu, si zame ukuti si kline umuzu etu ase Zimbabwe, for example, ninyo mzegelisu. Babonu kuti nilelesa kina na uzabale metugu. Lendlela ukuklina ngayo ngesikhathi sonke lesi esizibonayo. Ikhefu lelo asilo khefu elifana namakhefu wonke, ukuthi ngihlala kule khefu abantu babe besezindlini zabo bewatsha besenzani. Sithi thina njengabomama ilanga lelo kasilo langa lekhefu, lilanga lokuthi sike sitshiye imisebenzi okwathiwa ngabomama lokhu esazalwayo. sike singene phakathi komuzi waseZimbabwe sikhangele into ezingamanga kuhle ikakhulu indaba yokuhlanzeka ngoba kwenzela ukuthi umuntu ahlale kuhle angaze agula ikuhlanzeka ungakhangela kathi esiphandle lapha eZimbabwe lapha esihlala khona emizini yethu idoti igcwele yonke indawo kayithwalwa kayibutwa yisikhathi sokuthi basinike thina njengabomama sibatshengise ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi zihlale endaweni ezihlanzekileyo.
Today on the Women's Roundtable, we're looking at the upcoming International Women's Day, which comes up on Sunday. We're looking at strides that have been made in the women's movement since 20 years ago at the Beijing Congress. PJ.
Mm-hmm. The world's top women and women's organization are meeting right now in New York to discuss how to further the women's cause 20 years after the Beijing Congress, as you mentioned, Marvelous. Zimbabwe will be represented at the New York meeting by representatives from the government, the women's movement, and other activists.
And as we heard from a legislator earlier on, some Zimbabwean legislators are calling for the day to be declared a public holiday so that the time is devoted towards looking and appreciating what strides women have made in fighting for women's rights.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sikhuluma ngodaba lwamalungelo abesifazane. Ngaphambilini komhlangano omkhulu kumbe ovele soqalisile eNew York khonapha eMelika ukukhangela amalungelo abesifazana lo sekwenziwe ngemva kweminyaka engamashumi amabili 20 years kwenziwe umhlangano omkhulu okwele China oweBeijing yikho ke namhlanje sikhangela ngamalungelo abesifazana kodwa kakhulu eZimbabwe sigxile ekuthini leli langa Marvelous libe lilanga elilikhefu International Women's Day kube likhefu kwenziweni ke kuleli khefu limzwile ke unkosazana Thabita Khumalo lapho olilunga ledale lePhalamende ukubana bamuve imotion baluthwele udaba lolu balusa edale lePhalamende.
PJ Shokwadi, nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa kukosha kwakaita zuva rekurangarira nekucherechedza kodzero dzemadzimai richange ririko nesvondo rinozikanwa iro seInternational Women's Day. Tinoona kuti vamwewo vanomirira nengo dzeparamende madzimai vari kuti ivo zuva iri ngariitwe iro zuva rezororo kuti pawanikwe ipo pachirangarirwa mabasa ari kuitwa nemadzimai. PJ, before we go to our guest who we have waiting on the line right now, we are also just going to look at, you know, although there are challenges facing women, there are women out there who have been doing extremely well. And I had a chance earlier on in the week to speak to Natalie Jabangwe, but I understand that right now we don't have the material ready. So we'll go straight to our guest, Miss Abigail Muchai. Hello, Miss Abigail.
Hello, how are you?
Welcome to the Women's Forum, the Women's Roundtable. You are coming to New York for the big meeting next week. Tell us a little bit about that.
Okay, thank you. I think we'll be attending as part of the CSO movement and CSOs that are working on women's rights, attending the CSW session in New York.
Mm-hmm.
And that session presents for us an opportunity to reflect on some of the achievements that we celebrate, that we have made towards achieving women's rights, particularly focusing on Beijing.
Mm-hmm.
But fundamentally so, to reflect on some of the challenges and gaps that still exist for us to continue furthering the women's agenda.
Mm-hmm. Tombo kumbira kuti titaure nerwa mai kuti zviise maonero enyu zvamungati imimi zvagadzirika panguva iyo muri kuuya iko kuno kuNew York kuzotarisa mabasa emadzimai.
All right. Tichitarisa nyaya dzemadzimai tinoona kuti kubva vanhu zvavakabva kuBeijing,
mm-hmm,
takakwanisa kuunza nyaya dzemadzimai dzinobata madzimai munyaya dzakasiyana-siyana, dzingave dzemhirizhonga, dzingave dzemumabasa, dzingavewo dzekukwanisa kuona kuti mudzimai atorwawo semunhu pachikero chakaenderana nemurume.
Mm-hmm.
Zvakakwanisa kuti zvitange kutaurika. Ende kunyanya nyaya muZimbabwe pari zvino, tiri kuenda tichitarisana neconstitution yedu nyowani inova mutemo wedu mukuru uri kuedza kuchengetedza kodzero dzemadzimai.
Aiwa, tinokutendai PJ, tinenge tine munyarikani wedu wechipiri.
Unkosazana Tabita Kumalo, siyakwamukela kuhlelo lethu.
Ngiyabonga, lichone njani?
Hayi, sichonele mama, chona njani?
Sichonele.
Ye, linake edalele parliamente kuyizolo lapho elivuse kumbe elikhweze udaba lokuthi abesifazane kumele baphiwe kumbe kungathi ilanga kubekwe ilanga nguhulumende lokunanza imisebenzi enziwa ngabesifazane ukuze libe likhefu. Likhefu lo kungayi emsebenzini, likhefu lo wenzani? Zacela usichasele khona lapho ngaphambilini komhlangano omkhulu okuhlaziya indaba zabomama emhlabeni jikelele ngemva kweminyaka engamashumi amabili. Likwenza lokhu, likhangele lokho na?
Sikwenza lokhu, sikhangele njalo kunoko kuzakwenzeka umhlangano ozakwenzakala eNew York. Kodwa into ekhona lapha ngendaba yekhefu yelanga labomama ngeyokuthi umama yena nje impilo yakhe yonke aze aye kufa uhlala engumuntu esebenza. Njalo umsebenzi ayenzayo endlini yimsebenzi engahlonitshwayo, ukhanya nje ungazani kumele kube yinto okumele ahlale yenza. So ilanga leli silifunela ukuthi umama wonke aphume phani ngaphandle kwezindlu zabo, angene phakathi komphakathi enze umsebenzi awenzayo endlini kodwa esenzela ilizwe, ukutshengisa umphakathi ukuthi uyanelisa ukukwenza. Ngizanika umzekeliso ukuthi uma mama bonke baseZimbabwe mhlana welanga lolu singaliphiwa ukuthi lilanga lethu engasoloku kuphumula, siphume sonke sikhiphe idoti ephakathi kwelizwe lethu. Mhlana siqeda ngalelo langa kuzaba lomehluko, ngoba indlela thina esiklina ngayo iyehlukile kulendlela eyenziwa yizisebenzi ezibhadalwayo. Thina siyizisebenzi ezingabhadalwayo, kodwa iningi labantu libababona bencwaba emgwaqweni yizandla zethu lezi.
Briefly, if you could just explain what you've just said in Ndebele in English, Ms. Kumalo.
As Zimbabwe, we want the Women's Day to be a holiday, not necessarily for women to stay at home, no. Socialization has proved that the role of the woman is for her to be at home, to do all the chores, cleaning, washing, nursing, you name it. And whatever women do at home, it is not recognized because it is taken for granted that they have to do it. And we are now saying the time has come that as women, we then leave the issue of the chores at home, go into our country, Zimbabwe, and start showing them what it means to have a clean country as clean as our homes. And we want to show them that we have what it takes for just one day in every year where tools down at home, every woman from every walk of life will go to the areas within our communities and clean Zimbabwe and be a country which once upon a time was the cleanest in the world.
Thank you very much, Honorable Kumalo. Ndombopinda nerurimi rwamai ndichiti tiri kunzwa imi muri kuti ngapaitwe zororo. Ameno, mai matsvai kuti muri kunzwa here zviri kutaura Honorable. Munoonawo sei zvavari kutaura izvi pazuva remadzimai?
Tinoona zviri zvinhu zvakanaka. Nekuti tiri kungoramba tichiisa mucherechedzo wekuti ngatipei nguva yekutarisa nyaya dzemadzimai. Kana tichikwanisa kunge tichibatana tichitarisa kuti tingavandudza sei nekubatsiridza nyika yedu pamusi watinenge tapuhwa uri wezororo, zvinenge zvakangonaka kudero.
PJ, this is a very interesting one, because I know when we discussed this earlier on, people were saying, why should women be given a day to have a holiday?
Yes,
but this is
this is unproductive.
Yes, this is a good dimension coming in. But I will come back to Honorable Khumalo. Are you lining up any activities for your constituents in Bulawayo during this day on Sunday?
Absolutely. What we've done, we are mobilizing women in Bulawayo for us to commemorate this day. But one of our areas of coverage is going to be the issue of health for women, children, and the youth. And one of our core areas of concern is early marriages. So we want to tell the Bulawayo people, the Bulawayo community, Zimbabwean community, that enough is enough. The time has come to say they must stop the abuse of the girl child, mainly because she's perceived to be a weaker sex.
Ungacho ngamafichane ngesindebele ukuthi zinhlelo bani elilazo wena njengommeli edalele parliament elizigqoqileyo ngobulawayo ngelanga la ngesonto.
Kobulawayo siqoqa omama ukuthi sihlangane singene emgwaqweni sikhankasa, sikhankasela umama, umntwana labantwana labontanga. Ikakhulu udubo lolo lokuthi abantwana belokhu besesebancane bahanjiswa bayekwendiswa, iludaba olusuhlukuluza kakhulu. So sifuna ukuthi uBulawayo jikelele abekwazi ukuthi hayibo sithina njengabomama sithi sekwanele umntana oyinkazana kahlonitshe, kaphiwe lawa amalungelo afana nomntana ongumfana, ahambe esikolo, anelise ukuthi lanxa esesiya kwenda azikhethe lelakhe ijaha, hathi ukuthi uyadojwa nje ayejikijelwa emendweni ena evele eseseluchako. And before I finish, I want to give a quote on the issues of women, because there is this belief that we are not recognized as a very stronger species in this country. Mahatma Gandhi, in one of his speeches, said, "Of all the evils for which man has made himself responsible, no one is so degrading, so shocking, or so brutal as his abuse of the better half of humanity, the female." I end the quote.
Aiwa, tanzwa mazwi akanaka chaizvo kubva kuna Honorable Khumalo apo. Varikuti ivo vachange vane zvirongwa zvakawanda PJ muBulawayo pavachaedza kudzidzisa madzimai nezvekodzero dzavo uyezve nezvekushata kwakaita kurodza vana vachiri vadiki vasati vasvika pazera raka 18 years. Saka tiri panyaya iyoyo PJ, tombodzokera zvedu kuna Miss Abigail Matshwayi, Acting Director of Women's Lawyers Association, Zimbabwe Women's Lawyers Association. Zvii zvamukati zviri kuitwa pari zvino nesangano renyu kuedza kukurudzira kodzero dzemadzimai?
Chekutanga chatinonyanyotarisa kutarisa kuti nyaya dzemadzimai dzingatarisiwe kana kuongororwa zvakanyanya sei. Pari zvino sekutaura kwandamboita, tinopemberera bumbiro redu remutemo, constitution, rakataura kodzero dzemadzimai. Ndofunga kuti for the first time tine bumbiro riri kutaura nyaya dzemadzimai zvakanyanyisa. Asi nyaya iripo yaa yekuti zvino zvoshandura sei upenyu hwemudzimai ari kumba kwake bumbiro remutemo raapo. Zvizhinji zvinenge zviripo saka zvakafanana nekunge tichibuda tichidzidzisa madzimai kodzero dzavo dzaapo pamutemo. Dzimwe nguva zvimwe zvinhu zvinoitika kana abhusi unoitika nekusaziva kuti ndine kodzero uye ndinogona kubatsirika sei. Saka tinoenda tiri kudzidzisa madzimai. Tinoitawo zvekare mameeting kana kuti tinosangana nevanyori vatungamiriri vedu maparliamentarians vedu tichivakurudzira kuti ngativei nemitemo inonangana nezvataurwa neconstitution. Nyaya dzinotaurika dzealignment of laws. Mitemo yedu ngaichive maringe neshanduko yaunzwa neconstitution.
Aiwa, tinotenda. Tombo kubata imuro mbijana tineva tereri vaka mirira varuda kutaura nemi senyanzvi. Tinasisi Ruth vari muZimbabwe. Sisi Ruth makadi enyu. Hello, sisi Ruth. Aiwa PJ mutinogona kutora edu mukoma jealous. Mm-hmm. Taka mirira kunzwa kuti nhare dzasisi Ruth dzaita sei. Mukoma jealous muripo here? Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa chedu. Muri kupi mukoma jealous?
Ndiri kuZimbabwe.
Ehe. Aiwa, muri kuinzwai iri mugango. Taurai henyu zvamungade kutaura.
Ini ndinoda kunditende vabva kutaura iye zvino veZimbabwe Women's Human Rights. Ndinoda kunditaure pamusoro pevanasikana ipapa kuti vanasikana kodzero dzavo kanyatsotarisisa vanotorwa sekunge vasiri vanhu. Semaonero angu ini. Vanotorwa sekunge vasiri vanhu nokuti ndakazamboti pane rimwe gungano ndakataura ndikatini munhukadzi munhu usamutarisira pasi asi mutore samunhu kana aripo munhu usamutore sechisiri chinhu asi munhukadzi munhu asi dai kumberere remutemo remuno muZimbabwe semawanarinozviita ngavakoshesewo kurarama kwevanasikana especially vanasikana vanhu ndopane dambudziko guru vatwana aya vanhu vakura vaakuziva mwe zvizhinji asi kodzero zhinji dziri kutyorwa kuvana vari kubva kuchikoro kuvana vasikuzaridzwa kuchikoro vachinonzi vashandiswa mabasa enonzi ngavashandi muzima anzi ngavaende vanoita zvino nezvino zvisina nematuro ose ndokwanodai kwainzi mutemo wedu weZimbabwe wanyatsomirisisa wakatarisa kuvana vakaita saivavo kuti vachengetedzwe kunyanyanyanya because ndovakanganisa munyika medu muno.
Aiwa, tazvinzwa mukoma jealous, asi imi zvii zvimwe zvamungade kuonawo zvichigadziriswa panguva iyo pasi rose richange richirangarira kodzero nezuva remadzimai?
Ini semaonero angu vana vamadzimai ngavakunyatsoratidza kukosha kwevanasikana ava. Varatidzwe kuti vanasikana makakoshera nzira, makakosha nepapi, muri kukosherei kurudza mukoshere kwenyika. Uye zvine vachatsungamirira.
Halo mukoma jealous. Nhare dzenyu dzinenge dziri kuita jealous. Imbofambai fambai mbijana.
Zvakanakai.
Ehe, taakukunzwai zvakanaka, taurai henyu.
Naika. Ndiri kuti ini iro gungano iri sekuno kunyika kwetu kweZimbabwe kuno. Dai masangano ese ari kumirira kodzero dzemadzimai vanyatsoratidza kukosha kana kuti ukoshi hwevanasikana kuti vanasikana ava igodi kana kuti ingoda paupenyu hwavo vasanguva vari vanhu vangade kuzvitambisa asi kuti vavadzidzise vana kuti vangazvidzivirire sei kuti mukodzero dzavo vangazvibate sei kuti varege kusvika mukukanganiswa mukodzero dzavo naivo kuti vana vadzidziswe kuti mabasa ese hasingoti kwanzi basa ndaenda kwanzi chino ndaenda kwanzi chino ndaenda asi ngave vari vana vanoti pavanenge vari vakoshesa kuti ini pandofanira kuva ndofanira ndiri pana vabereki vangu ndichikoshesa ichi nechichi ichi nechichi kana pari pabasa ndofanira kukoshesa ichi nechichi ichi nechichi vasangokabira zvese zvese pakutaurirwa kana zvavanotaurirwa kana zvavanoona vachingoti zvakanaka.
Mukoma jealous, imi mune vana vasikana here uyezve pane dzidziso yamuri kuvapa here mukukura kwavo?
Ichokwadi ichocho, ndinavo vana vasikana vaviri vose hongu.
Pane idzidziso ipi yamuri kuvapa ingadzidzwawo nevamwe vakateerera pari zvino?
Dzidziso yangu yekutanga yandinowanzo kupa kuvanasikana vangu inini ndeyekutanga kuzvibata iye kuzvichengeta kwake iye semwanasikana nokuwanisa kuti ndichimudzidzisa kuti mwanangu chikoro ndo chinokosha chokutanga, that the first preference pachipo yechikoro. Usamhanyire zvakawanda, hakuna mwana achanzi haarorwi mwanasikana asi mwanasikana wese acharorwa. Asi chokutanga semwanasikana wangu uendapota tanga waita zvechikoro zvinokupawo upenyu hwakanaka mangwana, kudai ukazochinyirwa noumwe zvake womurume anokuchinyirawo mangwana unoziva pokuzotangira kana uchinge wasiyana naye kuti upenyu hwauna kutangirawo pano nepapa ndichibva apa ndichienda apa, nokuti waane chimwe chinhu chawakabatawo muupenyu hwako kuti aiwa izvi ndo zvangu. Baba vangu namai vangu vakandiendesa kuchikoro, saka ndiotanga nepababa womwana manditambudza nguva yareba bhaibhai ichisarai zvenyu anenge ane kodzero yake womwanasikana. Ndomadzidziso anoita vana vangu iyaya.
Aiwa, tinotenda matipa dzidzo huru chaiyo zvokuti vakateerera vakawanda ndofunga vazvinzwa. Tokutenda ichaizvo.
Aiwa, ndinogamuchira nemumwe nengu yakanaka.
Ehe.
We've got another listener, Lucky Will, who is in Zimbabwe. Welcome to the program.
Yes. Yes, how are you?
I'm good. How are you?
Yeah, not so fine here.
your contribution to our topic today.
Yes, I want to believe that if a Christian woman, they hold bigger values than men in terms of a social upbringing, in the sense that when a man starts taking, that moment he starts losing ties with parents. But with women, it's the other way around. They never forget. So you see, anyway, empowering them, really, from a tender age, in the same school, starting from there, yes, we see one of them, 5 children to come. In every facet of life, I believe, let's put women in power. And I believe their contribution to the economic development of Zimbabwe will be phenomenal. Yes, are you online?
Thank you, Mkoma Lakwe. Thank you very much. Your line is not very clear, but thank you for your contribution. PJ, these are very interesting views coming from Jealous, Mr. Jealous, who also was giving some advice for young, young girls out there, that education should be your first priority. He says that he's teaching his daughters that once you have education, you're empowered to do whatever else you want. And he was also calling on the government to respect the rights of women, especially young girls.
Especially young girls, that's what he said. Umnumzana Jealous lapho omunye waba siphathisileyo uhlelo lwethu lamhlanje ubekhuthaza ukubana kube lokuqakathekisa abantwana abangamankazana ikakhulu lapho sibathumela ezikolo kumele sibaqakathekise kakhulu njalo sibatshele sibalaye ukubana bazihloniphe imizimba yabo kanye lalapho abaya khona empilweni.
PJ, I think we'll go back to Miss Abigail Machai just to give us a brief, because we will be transitioning to our internet, but we want to keep you on the line. If you can just give us briefly, as you come to New York, what are you bringing with you that you'd like to share with other people here, especially on the women's movement?
Okay. I think as we come there, for us it's coming to say, we are bringing on board the Zimbabwean experiences. How have we made the Beijing platform for action a reality in Zimbabwe?
Mm-hmm.
And I think we do appreciate and acknowledge the strides that have been made, particularly in terms of legislative reform and policy formulation.
Mm-hmm.
But for us, it's also an opportunity to lobby the government to say, can we have specific implementation, can we strengthen the implementation of some of these laws and policies that we've put in place? And as we already talk about post 2015 of a lot of international instruments, what are also Zimbabwe's commitments to strengthening the women's agenda going forward?
Aiwa, thank you very much. I will ask you to stay on the line, and we're also going to ask Honorable Tabitha Kumalo to stay on the line. And we've also been joined by Mrs. Nyasha Mazango of Musasa Project. She will also be coming to New York, but we're also going to ask you to stay on the line as we transition to our next half of the program, PJ.
Which is on the web.
Yes. So for our radio listeners, you know by now we are now streaming live. Please go to www.voazimbabwe.com. As you know, we will stay chatting with you. Please keep calling. We've had interesting conversations there, especially coming from Jealous. I liked what, you know, his advice was all about, because we grew up hearing that, PJ. For me, I know my mom always used to say, education first, then everything else.
Later on.
Yes.
Yeah. And he seems to be so family.
He's passionate.
He's passionate about whatever he was saying.
Yeah, so stay tuned, Zimbabwe. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
I'm Praxedes Jeremiah.